Ini ndini jonga kande miri ndichiti ene msore na udzanasi China Jita 3 2015. Nyanzvi munyadzo upfumi pamwe neveruzhinji votaura pamusoro pezvichawanikwa neZimbabwe zvichitevera kunyoreranwa kwezvibvumirano zvekusimudzira upfumi pakati peZimbabwe neChina. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoita musangano kumapisa kumateveleland South rwendo runo vasingatuke vamwe vano sezvavanosiita nguva dzose. Urongwa hwemapato anopikisa wekuda kuita mushandira pamwe munyaya dzesarudzo wozeiwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Muchirongwa cheWomen's Roundtable nhasi manheru tiri kutarisa zvishuwo zvevanhukadzi zviri kubuda kumusangano weIkasa muHarare. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa909 am, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.